tikuda kuti vakomana vedu dai vakwanisa kuti vanohwina tine lead yatakaita 3-1 yatiri kuona kuti lead chaiyo yakasununguka yekutoti zvataa kuda kuti vakomana vedu vaichazotamba nesimba kuti kwanise kuenda kusouth africa next day chatiri kukumbira kumadzimambo ndechekuti dai tabatana taita chinhu 1 zvikuru zvatiri kunyanya kukombidzana nebasa rakaitwa Warriors Fast yakaiswa vanhu vanoita zvebhora vanhu vada kuona tichienda kumberi ende vaita basa rakati nakei so tiri kukurudzira kuti dai kwarega kuitwa mheremhere taenda kuti bhora redu riende pamberi tibudirire nekunotamba zvakanaka kuangola
imi senational soccer supporters association pane zvamaronga here tichitarisa nyaya dzevatsigiri kuti vaende iko kuangola uko
kune trust yakaiswa yevanhu vanga vachironga kuti kuchatwe ndege kutakura masupporters ndopakati vaita basa rakati kurei vanzi varis about 300,000 vanhu vebhora vanhu vane mabasa akanaka mumakambanizo and chatangokumbira chekuti vanhu vangobatana toti taita chirongwa chimwe chete tienda nebhora redu pamwe chete
takatarisa pari zvino mamiriro akaita chikwata zvii zvamungakurudzira ivo vatambi zvavo kuti vawanikwe vachiita apo vachatamba neangola pamutambo uyu uchazooneka kuti vachaenderera mberi here kuenda kusouth africa kana kuti kwete
ndotiri puresha yekuvakomana vebhora yabviswa nekuti mari yavo yekuwana kuti kana vakwanisa kukwalifya yapo nekuti izvo vanhu vaakuenda vachisapota chichimwe chete nyaya yekunongedzera yaakuenda ichipera dai zvaramba zvakadaro so that vakomana vangowana chinangwa chimwe chete chekuti vakonzerere mbora vakwanise kuya nemaresults ende neyo timu yachizwa naramen gumbo tiona kuti timu inokwanisa kukunda inokwanisa kuenda pamberi so tofanira kuve tichisapota semazimbabwe sese
mawarriors anofanira kutamba sei vanofanira kuwina nezvibodzwa zvingani kuti vawanikwe vachienderera mberi
tofanira kungoita 0-0 chatofanira kuti hatifaniri kudyiwa ne more than one goal but chatiri kuda kuti vakwanisa kuita 0-0 kana kutoirova 1-0 ndavaende vonokwanisa kuataka tokwanisa kuti pressure ibve kwavari yoramba iri kuangola kwacho